have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 11 Nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinoti harisi kunzwisisa kuti sei pasina ati asungwa zvichitevera kufa kwaMemory Machaya. Matare okurudzirwa kutonga mhosva achishandisa madande mutande. MuAmerica, gavhina vedunhu reNew York vanosiya basa mushure mokupomerwa mhosva dzokubata-bata vanhukadzi pasina kubvumirana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu 3950 zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu nemumwe 31 nezuro. Vanhu mazana mana nevashanu 405 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira covid-19 vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe ane gumi nezviviri zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevaviri 1,912,592. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete nezviuru makumi matanhatu nechimwe chine mazana maviri ane makumi matatu nevasere 1,061,238. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine gumi nezvinomwe zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere 117,258. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mapfumbamwe nechimwe chine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 91,499. Sangano revakuru vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinoti harisi kunzwisisa kuti sei pasina ati asungwa pamusoro pekufa kwemwanasikana Memory Machaya mazuva mana mapurisa aziva nezvenyaya iyi, pamwe chete nekuziva mazita evanhu vane chekuita nenyaya iyi, kusanganisa anonzi ndiye akange ari murume waMemory. Memory Machaya, uyo akange aine makore gumi nemana, akafa mwedzi wapera achiedza kusununguka. Zvinonzi akachengetwa panopindirwa kereke kuMarange, amai vake vasingazivi uye rufu rwake rwakavanzirwa mapurisa. Mugwaro ravo kuvatori venhau, Zimbabwe Heads of Christian Denominations inoti makereke ose anofanirwa kubvuma kuti mumakereke mune zvizhinji zvinonetsa zvinoda kugadziriswa. Vanoti makereke anofanirwa kurega zvekuviga mazita evanhu vanenge vakanganisa kana kupara mhosva. Munyori mukuru weZimbabwe Heads of Christian Denominations, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti sangano iri rinokurudzira Zimbabwe Republic Police kutaurira vanhu zviri kubuda kuferefeta kwavo nyaya iyi uye nokuzivisa vanhu kuti akakonzera rufu rwamemori asungwa here. Zimbabwe Heads of Christian Denominations inokurudzira kuumbwa kwechikwata chevaongorori vakazvimiririra kuti vatarise nyaya dzose dzekumbunyikidzwa nokushungurudzwa kuri kuitwa madzimai nevanasikana mumakereke. Mufundisi Mutata vanoti umwe musangano uchaitwa ndewe kumisa dzimwe tsika dzinoitwa mumakereke dzisati dzichaenderana nenguva dzemazuva atigere ano.
Tsamba yanyogwa neZimbabwe Heads of Christian Denominations yakatarisana nenyaya yemwanasikana memory akafa panguva yekuda kuti abatsigwe mwana iye wanga ari mwana mudiki ane makore 14. Itsamba inogamuchira kuti hongu nyaya iyi yakaitika kukereke yeJohani Marange Apostolic Church, asi inyaya inotsvaka zvikuru kuti kereke dzose dzigamuchire kuti kune dambudziko kumakereke nokuti kunyangwe nyaya iyi yabuda kukereke imwe chete, but nhau dzokumbunyikidzwa kwavanasikana nemadzimai mumakereke nenzira dzakasiyana-siyana inyaya dzaonekwa kuti dziriko.
Semakereke zvoitwa sei, mufundisi Mutata?
Chokutanga, chechi pachayo inofanira kuti itendeuke pamusoro pechivi chikuru chakadai chiri kuitika mukati memakereke nezita raKristu. Makereke agokurudzigwa zvekare mugwaro iri kuti havafaniri kuviga mazita evanhu vari kuita zvinhu zvakadai zvinonyadzisa zviri kuonekwa zvichiitika mukati memakereke imomi, nokuti zvinozikamwa kuti zvinhu zvakadai zvichiitika mumakereke. Dzimwe nguva makereke anovanza anokurudzira madzimai nevanasikana kuti kana nyaya yakadai yaitika vaivanze vasairipota kumapurisa.
Semakereke, mapurisa munoda kuti afambise nyaya iyi sei?
Zvakakosha zvikuru kuti tizive kuti mapurisa ari kutora seriously here nyaya iyi, nokuti vanofanira kubudisa pachena progress yavaita kuti vari kusunga vanhu vari kuparadza mhosva idzi pasina kuvanzwa kwezviri kuitika. Ndokuti vanhu vagutsikane kuti mapurisa ari kutora nyaya iyi seriously.
Zimbabwe Heads of Christian Denominations inotarisira kuti paitwe chii panyaya iyi?
Panoda kuti paitwe ongororo yakakura yenyika yose kuti vanasikana nemadzimai vari kubatwa sei mukati nezvechitendero uyezve magariro enetsika dzedu, nokuti tiri kuona kuti zvinhu izvi zvinenge zviri kuitika kakawanda mukati mezvitendero uyezve mukati netsika dzavanhu vokwedu.
Imimivo sevemakereke muchaiteivo pamusoro penyaya yamemori machaya?
Makereke achaenda mberi nokutaurirana nekereke iyi yekwaJohani Marange seimwe yamakereke kuti patwe nzira yokuti denda iri ringarapiwa sei, kuti zvinhu zvakadai zvisaramba zvichiitika uyezve tsika iyi ife. Ndo zvimwe zvemaresolutions kana kuti zvitenderano zvaitiwa nemakereke nenyaya iyi vahwando.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Heads of Christian Denominations, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti kunyangwe hazvo hurumende iri kudzika mitemo yezveupfumi yakanaka pachitariswa zvakaturwa negurukota rezvemari uye gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe, pachikuda kugadziriswa musiyano mukuru waramba uripo pakati pemutengo wedhora rekuAmerica pamusika wemari yekunze webhanga guru kana kuti foreign exchange auction nepamukoto. pamukoto dora reko America riri kutengwa nemadora emunyika anodarika zana nemakumi mashanu kana kuti $150 zvichienzaniswa nemadora makumi masere nemashanu kana kuti $85 kumusika weRBZ. Vachiparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari hwepakati pegore zvondrapera, vamangudya vakati vari kuisa mari yekunze yakawanda kumisika yeRBZ zvichipa kuti pashaye anoita chidokwa dokwa chekuenda pamusika wemukoto. Vanotiwo vakawana imwe mari yekuita izvi kubva kubhanga rinokuretesa mari reAfrican Export Import Bank. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Murefu akatanga nekuvabvunza kuti seva mabhizimisi vari kuona sei urongwa hwekufambiswa kwemari hwakaturwa nagavhuna weRBZ Dr. John Mangulya.
Maonero atiri kuita midterm monetary policy statement ndekuti yakanaka, iri positive, iri kupa yatingati policy consistency, kureva kuti hapana zvakawanda zvakanyanya kusandurwa kubva kune zvakanga zviripo. Vari kuedza kuti zvanga zviripo zvirambe zvichienderera mberi. Tiri kuona kuti money supply iri under control, nokuti money supply iyoyo ndio inokonzera zvinhu zvakafanana neinflation, ndio inokonzera kuti exchange rate itize. Saka tiri kuona kuti money supply iri under control. Tiri kuona zvakare kuti interest rates asiwa akati simukei ari pamusoro.
Sei izvozvo zvakakosha
kudzirira yatinoti speculative borrowing, nokuti kune vanhu vanogona kukwereta vachida kuita zvemusika mutema. Ivavo havazogone kuzviita nokuti mari inenge isingangowaniki wanikwe. Chatiri kukurudzira, chatingada kuona ndechekuti dai mari yedu yaramba ine mutengo wayo, inflation tiri kuona iri kudzika, annual inflation asi tiri kuona kuti month on month inflation yakati simukei, kana iri pamusoro pe 2% tinoona se yakati simukei.
Ingafanira kudzika ichienda papi chaizvo?
Dai month on month inflation ikadzika kuenda pasi pe 1 zvinotiitira zvakanaka. Tinoonawo zvakare kuti zvinhu zvakafanana ne iyo money supply yatataura zvakagadzirika. Tinoonawo zvakare kuti exchange rate yedu pari zvino yakamira zvakanaka, asi chinofanira kugadziriswa igap riri pakati peofficial exchange rate yatinoti auction rate ne parallel market rate, nokuti parallel market rate inenge iri kusimuka, iri kutiza.
Iri pachi pari zvino pane zvamuri kunzwa?
Yakutambira kuma 140 150 uko kwanyanya kuita kumusoro. Dai pawanika nzira yekuti gap riripo pakati peparallel market neofficial market ridonhe, rikapera gap iroro, tinoona kuti nyaya dzeinflation nedzeexchange rate dzinenge dzagadzirika, tinenge taane yatinoti stability.
Sei izvozvo zvakakosha?
Kana stability yapo, zvinoita nyore kuti mabhizinesi akwanise kuplana, mabhizinesi akwanise kubhajeta, mabhizinesi akwanise kuronga, kana kuita mafocus for the future. Saka izvozvo zvikagadziriswa, tinoona kuti zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Ndinofunga kuti pari zvino izvi paitika yatingati policy consistency ndo yatinoda kuona. Tinoda kuti pagadziriswe chete zvinhu zvinenge zvaipa, zvinenge zvakanaka, zvosiyiwa zvakadaro.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vange vari parunare muHarare, naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano relo Society of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira kuti hurumende ifungisise pamusoro pemhosva dziri mumatare kuti dzitongwe pachishandiswa madande mutande. Sangano iri rinoti kuramba mhosva idzi dzakaturikwa nekuda kwecovid-19 kuri kuita kuti nyaya dzisati dzatongwa dziwandise, uyewo kuti vanhu vachorerwe kodzero dzavo. Mutungamiri wesangano iri vaWellington Magaya vanoti dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa dziri kufambisa mabasa emumatare kunyangwe hazvo nyika idzi dziri pasi pemutemo welockdown. Vamagaya vanoti vakabvira kare vachikurudzira vakuru vematare kunyanya mutongi mukuru wematare edzimosva vaLuke Malava kuti vakasike kutora matanho sezvo denda recovid-19 richaramba riripo kwenguva refu. Asi vamagaya vanoti hapana chaticharatidza kuti kurudziro yavo yakatambirwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamalava divi ravo panyaya iyi kanavo gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamagaya pamusoro penyaya iyi.
Chokwadi takabvira kare tichingokurudzira vakuru vematare nyanyayo Chief Justice Luke Malava kuti mamirira aita zvinhu munyika ndeyekuti coronavirus icharamba ichingouya and zvatanga tichiona ndezvekuti panongoita yatingati wevhi inouya matare amira kushanda. So takavakurudzira tikati zvekuita zviripo matare anokwanisa kushandisa dande mutande kuti nyaya dzinzwikwe zvino zviri kuitika kune dzimwe nyika kunana South Africa. Tinotoona tichotera nyaya dzavo tiri kuno.
Saka pamakataura navo vakatambira sei kurudziro yenyu?
Patakataura navo vakataridza kunge vari kutambira kurudziro yedu, asi hapana chatataona chaitwa kuti kurudziro yedu iitwe. Saka tinoramba tichingovakurudzira zvakare kuti vatarise nyaya iyoyi, nekuti chokwadi ndechekuti kutongwa kwenyaya kwatomira and hachisi chinhu chakanakira nyika yeZimbabwe.
Saka mati maona here mhinduro kubva kumashoko enyu yamakatumira?
Takaita musangana navo vakativimbisa kuti vachazvigadzirisa. Tikazovanyorera futi Mwadhi mwedzi yapera iyo tichivakumbira kuti vatarise nyaya iyi, asi chatiri kuona chekuti hapasina chatichati chaitwa nekuti matare akangovharwa. Izvozvo ari kungonzwa nyaya dzinoda kunzwikwa nechimbi chimbi nenyaya dzechibatiso chete ndo nyaya dzakadziri kunzwikwa. Saka hapana chatatitanzwa. Mukutaura kwedu navo vanoti ivo vari kuisa zvinokwanisa kuti matare ese anga achikwanisa kuitwa padande mutande, but tiri kuti chirongwa chavo chavari kuita icho chakanaka and chirongwa chichatora nguva refu and chinoda mari yakawanda inogona kunge isipo parinhasi. But chatiri kuvakurudzira ndechekuti vashandise dande mutande zvinhu zviripo zvisingadi mari yakawanda zvisingadi kana kadziriro yakakura stereki. Saka vakakwanisa kuita izvozvo nekukasira vanenge vabatsira vanhu vese, vanenge vabatsira nyika, vanenge vabatsirawo isusu tinoshanda kumatare.
Avo vange vari mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Nepfenyuro yeZBC News inoti bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, US State Department, razivisa mazita evatungamiri vaviri vevarwi vechimoslem vanopfurikidza mwero vari kurwisana nehurumende yeMozambique mudunhu reCabo Delgado. State Department inoti varume ava ndiBonomade Machude Omar, anozivikanwavo nerekuti Abu Sulafia Muhammad, umwe wacho ari Abu Yasa Hassan. PaZimLive.com, kambani yemoto yemagetsi yeZesa inoti pane zvakakanganisika panogaiwa magetsi kuhwange zvakakonzera kudzikira kwemoto wemagetsi munyika. ZESA inoti ichange ichigaya moto wemagetsi mushoma kusvika zvinhu zvagadziriswa kuhwange. Chronicle rinoti amai Jane Ngwenya vacharadzikwa paHeroes Acre muHarare nemusi wemugovera. Amai Ngwenya vakashaya nemusi wechina chapfuura vakaremekedzwa neugamba hweZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kutika, 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 kutika. Sando kustudio 7, Sando dzenyu vana mukoma Jonga kandimire, vana mukoma Blessing Zulu, nana vese vese vanobata vari mustudio 7, varume Sando dzenyu tikukupai muchirarama. Ne basa ramuri kubata rakakura chaizvo. Makwanisa kutiburitsira zvatanga tisingazive kuti mari yeCovid yakadyiwa. Havana vangavaende kujeri. Chokwadi chakanaka chokwadi. Kana vamunangagwa vachida kutonga Zimbabwe zvakanaka, president yedu vamunangagwa vachida kutonga Zimbabwe zvakanaka, ngavasunge wesa rutodya mari yeZimbabwe. Vana veZimbabwe tichitambura kugara muno masango matiri muno matifare. Toda kutogara kumusha kuZimbabwe. Ended one Nixon affiliate in Rumun, South Africa, Limpopo Province, the Ando. Studio 7, Kumberi, 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 Studio 7. Kwakanyanyisa, namkuma, Kariata, I Makanyanyisa. Katisinga Zotism, Rumendi, Yakatoiso, Omari, Inubatro, Aimbi, Nevano Tamburane, Jirema, Vakomana, 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 Wakumana, Vanukuji, Amari, Sakadari, Wakumana. President ngavasunge vana. Vana vanga vatosungwa vese. Vasungwe. Tusaka Zimbabwe iri kudzokera kumashure. Ndatenda zvangu. Pamberi neStudio 7. Pamberi neStudio 7. Sando kuti ka. 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 PaStudio 7.
Vana veZimbabwe makadi zvenyu nevashamarari vedu venepfunyuro netu panhau dzekuti timuke mujira ratiita kafukidziwa muZimbabwe. Rokuti tisaona zvezvichiitika. Nokuti nepfenyuro dzose dziri munyika medu anongova mazita dzedzingoti dzitaudzwa zvechimurenga. Hatingadziteereri idzodzo nokuti nyika yawa tichingotaura zvechimurenga izvi.
Tinokutendai vahwande vajonga nenyudzi dzamunotipa. Inini hangu ndiri kutaura ndiri kuno kuBotswana. Tinoshamisikawo negavhumendi yedu vedu kuti vari kuti vari kuda kuunganidza mari nosvika 100 something billion yekampeining. Shuwa mukaenda kunyika kwedu mukatarisa marodzi atinawo akaparara, akaparara makomba oga oga mapotoro. Ndiri kutaurawo kudai zvino. Mukaendawo kubhinga Siyabhuwa Road, bridge rakafa 2019. Sikana nhasi harisati ragadzira bridge iroro, but ndo bridge rinotodarika mota. Handiti ndo pamunoona kuti vanhu ava vane havana kana chido chevanhu, vanongoda kudya kwavo chete. Vanhu ngatisvinurewo kubhinga uko, ngatisvinurewo, ngatitariseiwo kuti vana ava taneta navo.
Ndinonzi savi savi savi. Hey! Hama dzangu, Zimbabwe imbofi yakanaka. Zimbabwe tinotongwa nekutongwa kwechidziviriri chana Smith. Munorangarire kuti nguva yamuzorewa, muzorewa achitonga Zimbabwe. Ndachiri kudiki zvakare, asi bhati chiri kuzorangarira. Muzorewa akambotaura munyaya yekuti munhu mutema anodya sadza nembeva. Achipedza sadza nembeva, nembeva chete, haana zvimwe zvaanofunga munhu muZimbabwe kundiko kudya sadza nembeva. Ndiwo matorogo atoiwana vanhu vanotonga nyika yedu iyoyo kuti vanhu muZimbabwe hatifungi. Takanyepegwa makore mangana ende tiri kungonyepegwa. Shungu wangu ati munangagwa unoigadzira nyika, unoigadzira nyika kupi? Kupi? Asi munhu akangoita chimwe chinzvimbo chitiko mumavillages, ngabvisi, ngabvisi. Awana munangagwa vabvisi nenye yekuti vanhu muZimbabwe handida hangu nditi takapusa ndoita sekuda kutuka vanhu, asi vanhu muZimbabwe chaiyo 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 pfungwa dzavo ndidzosingashandi, ndidzotsikati zvakanaka. Vanhu muZimbabwe pfungwa dzedu handisi tinovaisa zvivanhu, tirudzwa nhema. Uye zvakare kuzoti takufara zvokungopona madhona, hatichadi zvokuzvishandira, takufara kungopiwa wakwe haistadi. Saka vanhu muZimbabwe rei ndinofunga dzikudzungwa regai timbogara takadaro.
PaStudio 7 apo makadii makadii niana mukoma tanonoka hwande. Inini zvangu ndiribo ndinonzi Johnson Johnson. Ndiri pano parastinbeg up. Zvaana munangagwa izvi zvePoland, izvi zvePoland izvika. Varume ava varatidzwa kuti vakundikana kutonga nyika zvachose. Anotengerana motikari dzinodhura asi mapurisa, zvipatara zvina maambulensi. Uku ndokukundikana. Chingokurudzirana vana veZimbabwe. kuti pa 2023 apo pa 2023 vachamisa muofisi tazviona hurumende zvano PF navanangagwa havana zvido zvevanhu vanoda kuzvigutisa vona pachavo vegana ana tagwirei yavo uori too much asi hapana kana uri kukandwa mujeri nekuda kweuori ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gavhuna wedunhu reNew York vaAndrew Cuomo nezuro vakabva pachigaro mushure mokupomerwa mhosva nevanhukadzi gumi neumwe. Madzimai aya anoti vaCuomo vaivabata-bata muviri nedzimwe nzvimbo pasina kubvumirana. Zvondo rapera, gweta guru redunhu reNew York amai Leticia James vakabudisa zvavakawana muongororo yavakaita pamusoro pavaCuomo nemhosva dzavari kupomerwa. Amai James vakati vakawana mhosva zhinji dziri kupomerwa vaCuomo dziri dzechokwadi. Izvi zvakakonzera mutungamiri weAmerica ari mutungamiri weDemocratic Party vaJoe Biden kuti vakurudzire vaCuomo kuti vachibva pachigaro. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muNew York vaWellington Ticharwa vaudza Studio 7 kuti vaCuomo munhu aiziva basa rake uye vakaitira vanhu muNew York basa guru mukurwisana nekupararira kwechirwere cheCovid-19. VaTicharwa vanoti nyaya iyi haisi yekuti vaCuomo pane mhosva yavakapara asi kuti ndezvematongerwo enyika.
Ini handisi kufara nekuregedza basa kwaita Governor Cuomo kunyanya-nyanya panguva yakadai when Delta variant yatanga kurura kunyanya munzvimbo ino yeNew York.
Munofungei nemhosva dzavari kupomerwa idzi dzavasiyisa basa?
Ndinoona zvangu semaonero angu kuti nyaya yavo ine chekuita politics chakanyanya kudarika chemhosvo chai yavanonzi vakapara. Ndakatarisa nyaya iyi ndinoti sei matare edzimhosva, matare eAttorney General vaona vaCuomo varivo vari kunzi vane mhosva panyaya yakadai.
Asi vaTicharwa, madzimai aya ari kupa honorondo yezvavanoti zvakaitwa kwavari navaCuomo.
Chakambomisa ivo vanhu vacho vari kunzi vakabatwa zvisina kunaka makore 20 vasati vataura nyaya yavo chii. Chii chazonyanya kuita kuti nyaya iyi nhasi vachiti izvoni vaCuomo vakatibata nenzira isiriyo? Saka ndiri kuona zvangu pane politics dzakanyanya behind the scenes, chokwadi chichanyatsobuda pachena. But semutungamiri akanaka ka vaCuomo vabva vati aiwo hatingatambisi mari wenyika tichitsvaga mhosvo pasina, ini ndakumbozvisendeka parutivi mochiongorora zvenyu nyaya dzenyu dzabuda kuongorora. But chinhu chisina kundifadza kuregedza basa kwavaita. Mutungamiri akanga aripo vaDonald Trump vakapinda pamadzidzo akadai nyaya dzakadai, asi inyaya dzakangotsvetwa hadzina kutariswa kana kutaurwa nezvavo.
Saka makatarisa nyaya iyi munoti
varume? Ini ndiri kutaura ndakamirira kuboka revarume. Varume, zvekunyatsoregedza kuti tiri very vulnerable panyaya idzi dzesexual harassment. Nhasi munhu wanga uri kuseka naye muchitaura nyaya, muchimbundikirana, muchipanana mafriendly hugs, anogona kuchinja maitiro ototanga kuti wakandibata nenzira isiriyo. Ndo zvatiri kusangana nazvo zuva ranhasi. Saka isusuwo varume tikasave careful, tese tichanyudzwa nenyaya idzi nekuda kwemadzimai anogona kuve ari kuiwa mari kuda kuuraya karekta yeumwe munhu. Ndo zvandiri kuonai. It's just a plot of character assassination yemutungamiri wedu weNew York vaGovernor Andrew Cuomo.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muNew York vaWellington Ticharwa vari parunhare muNew York neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinoti harisi kunzwisisa kuti sei pasina ati asungwa zvichitevera kufa kwaMemory Machaya. matare okurudzwa kutonga mhosva achishandisa matande mutande. Gazve navedunhu renew york vanosiya basa mushiri mokupomerwa mhosva dzekubata-bata vanhukadzi pasina kubvumirana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.